Mukuru wejimas vatafadzwa msarara pamwene mkuru we CRZ va Denford Mutashu vaudza vatorwe na umarare nasi kuti vana vafanira kutenga chikafu zvemachira sezvo chikafu chese chakaita sehupfu, chingwa, shuga, binzi nezvimwe chakawanda zvekuti munhu wese anokwanisa kuchiwana. Vamusarara vati makore maviri apfuura chikafu change chichinetsa munyika, asi gore rino chikafu chakawandisa nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekutsigira varimi zvakaita secommand agriculture. Vamusarara vatenda mabhanga akaita sebhanga IBC neReserve Bank nekutsigira sangano ravo pamwe nevarimi vachiti izvi ndizvo zvaita kuti nyika iwane chikafu chakakwana. Vati kubva muna 2017 kusvika pari zvino vaona rutsigiro rwemari rinodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora ekuamerica ekutsigira mabasa ekurima chibage negorosi. Kunyange hazvo vamusarara vatenda hurumende neRBZ nemamwe mabhanga nerutsigiro rwavakawana, komiti yeparamende inoona nezvekurima inoti mapurisa neAnti Corruption Commission vanofanira kuongorora GMAS nekusashandisa mari iyi zvakanaka. Komiti iyi inoti vamusarara nesangano ravo vane mamiriyoni makumi maviri nemasere nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuamerica havasina kushandisa zvakajeka. Mapurisa nezak havana zvavati vaita panyaya iyi iri kupomerwa vamusarara nekomiti yeparamende. Zvichakadai vamutashi vati vakaronga nemasangano akaita seGMAS nemamwe anogadzira zvinhu ayo akavimbisa kuti zvinhu zvichange zvakazara muzvitoro. Vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzokwidza mitengo panguva yezororo vachiti vachashanda nemapurisa kana izvi zvichinge zvaitika.
Asi chatoda kuvimbisa vatengi ndechekuti kisimisi inoi vachange vaine maguta zvinhu zviriko, vasamhanye mhanye havo kuti ndoda kutenga pauno ndoda kutenga furawa imwe chete wotenga mapakiti kana gumi. Tenga yayo nongoenderana nekuwana kwako uye nokwandirana nemhuri yako, tisaite panic buy. Saka ndo chikumbiro chatinacho.
Asi vamutashi vati havana zvavanokwanisa kuita nemabhizimisi asina kunyoreswa pamutemo vachiti ndivo vanowanzokwidza mutengo nguva nenguva.
Dziko ndo chikwe chikonzero chamunoona parallel market ichiramba ichikura maactivities anoitika ipapo, nokuti vana ava kana vakawana shuga vanokwanisa kutengesa nemutengo wavo kana kutoita zvirango izvozvo zvawataura zvekuti inini pana handidizi mudhora unongoya nemahusa chete. Saka zvadare izvozvo zvinoomera mutengi anenge aine mari yaanenge atambira yahora neZimbabwe dollar.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati masangano akaita serava mutashu haagoni kumisa mabhizimisi kuti asakwidza mitengo sezvo mabhizimisi mazhinji achishanda akazvimirira.
Vazhinji vari muinformal economy, saka wongo vamwe wacho vanogona vanenge vasiri muassociation havazvitambiri kana kuzvigashira. Nekuti association ingori inongounganidza maformal businesses vanenge vasina kunyanya kuwanda. Saka vazhinji vemabhizinesi vanotengesa vari muinformal economy.
Vatiwo chinokwidza mutengo inyaya yekuti zvinhu zviri kuwanikwa here kana kuti kwete, pamwe nekutiwo vanhu vane mari yekutenga here kana kuti kwete. Nguva yekupera kwegore vashandi vanopihwa mari yebonus, izvo zvinoita kuti vawane simba rekutenga zvinhu zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.